mutauriro National People's Party vachibvafo mutambo wavo vari kukwikwidza vari mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition vanoti ZANU-PF iri kuendesa maroya zveri mbeu nefertilizer kumaruwa ichinopa vanhu munguva ino yegadziro yesarudzo
zvava kuitika mukati memawadzi mumaruwa areas ndechekuti icho ZANU-PF yakuisa nguva ino vakupa vanhu fertilizer vakupa vanhu mbeu zvisati zvakamboitika tatarisana namazuva mashoma okuti tiinde kusarudza izvi zvega zvinoratidza kuti inzira yokuda inzira yokutenga nayo mavhotsi zvinoratidza kuti izvo election haingagoni kuva free fair and credible kana umwe munhu achiita mavhotsi okutenga vanhu vese nekuda kwenzara iriko vanotobva vamanyira kuti vawane chingagona kuti vawane mupindudzo
sakugaro wemadzimai mudunhu remasvingo mumdc inotungamirirwa navanelson chamisa amai nyaradzai mago vanotiwo vari kusangana nemarori zuva nezuva pavari kukambena kumaruwa akaita segutu zvaka chiredzi chiri pamwe chete nemwenezi
hongu izvozvo tinozviona pane marori atakatisangana nawo achipa vanhu mainputs nevamwe vaipuwa mazambia chichi asi sisu vanhu tikurega vachitora marori wavo abva vapuwa mazambia nemainputs sozvonotikatotaura nevanhu vachiona kuti no zvinhu ngavagamuchire ndizvo vari kuzvipuwa nehurumende yavo asi kana vozonovhoto pokuvhotera vanopaziva
nhengo yenational patriotic front varopika muzonda vanoti zvinoshamisa kuti hurumende yezanupf yatotanga kare kupa vanhu mbeu iyo nguva yekurima ichiri kure vanoti zviri kuitwa nezanupf inzira yekuti iwane vanhu vataivhotera izvo zvisingabvumidzwi nemutemo
nyaya yedistribution of inputs panguva yekuti tanangana nesarudzo inyaya yekutenga vhoti kubva kuvanhu isusu tiri kuti ZANU-PF yaiziziva kuti mainputs anofanira kuuya kuvarimi muna October August ndo panotanga kurima varimi waizit nawo vakupachi mainputs iwo izvozvi inyaya yekuti election waona kuti vanokundikana vanoziva navapano vechidiki saka varikuda kurana mainputs iwo very fast so that munhu anga achida kuvhotera opposition akutomanikidzwa by those things anenge apiwa zvidoko doko izvozvozvo mainputs kuti avhotere ZANU-PF
asi sachigaro wezanupf vaeza chadzamira varamba mashoko aya vachiti hurumende yagara ichibatsira vagari vekumaruwa nembeu gore roga roga vatiwo mapato anopikisa ari kuchema nhando nekuti vari kuona kuti vanokundwa musarudzo saka vave kutsvaga kuda kuhwanda nenyaya dzenhando asi nhengo yesangano rinorwira kodzero dzevanhu remasvingo human rights trust muzvare esachimanikiri vanoti mashoko ari kubuda ndeyechokwadi uye ZANU-PF iri kutyora mutemo wesarudzo nekugovera vanhu mbeu nemafertilizer apo nyika yakatarisana nesarudzo
haisi toona kuti vote buying chinhu pamutemo chisingabvumirwi and kana tava kushandisa maresources enyika akafanana nemainputs maagricultural inputs tichimapa parali zvinhu zvisina kufanira nekuti maresources ari kumisuswa misdirected kune zvaanga achifanira kunge achiita because anofanira kupiwa kuvarimi vari kutorima vachiproducira chibage nyika kwete kuvanhu vekuti anogonangobva ipapo parari achitotengesawo kune umwewo munhu ari kutoiwo gadheni yake
vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimbagonese vanoti kushandisa mari nezvimwe zvinhu mukukwedza rutsigiro yagara iri tsika yezanupf munguva dzesarudzo ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini gandi mara